manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvekare manhero anhasi uri musi wemugovera chikumi 11/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoburitsa mutumbi wemunhukadzi kubva mune rimwe tsime mumusha wenyatsime kuchitungwiza. Uyo wazivikanwa kuti ndewa muzvare More Blessing Ali vebato reCCC avo vakatsakatika musi wa24 Chivabvu. Vamwe vedzisvondo vakasungwa nezuro muHarare vachida kunamatira matambudziko akatarisana nenyika vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita zvisina maturo. Nhengo dzebato reZANU-PF dzinocherechedza zuva reNational Cell Day rinove zuva rakasendekwa parutivi nebato iri kuti nhengo dziende kumapazi epazasi kana kuti kumasero kunoona kana mazita avo arimo mumagwaro ebato iri. Chikwata cheZimbabwe chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGems chasvika kuMalawi kumakundano eIkosana asi chisina captain wacho Felistas Kwangwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wemunhukadzi waburitswa nemapurisa kubva mutsime reimwe mhuri kumusha wenyatsime kuchitungwiza unonzi waonekwa kuti ndewenhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Ali avo vakatsakatika musi wa24 Chivabvu. Mutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vanyorawo padande mutande reTwitter vachiti iboka ravo rezvekuchengetedzwa kwebato pamwe neutungamiri hwavo muchitungwiza vari kushanda pamwe nemapurisa uye vave kumirira gwaro riri pamutemo rinobva kumapurisa pamusoro pekushaya kwavo. Kutsakatika kwamuzvare Ali kunonzi nevamwe kune chekuita nezvematongerwo enyika asi mapurisa achiti muzvare Ali vakazvuzvurudzwa nemumwe wavo wavaimbofambidzana naye Pius Jamba kubva pane imwe nzvimbo inotandarirwa makare munyatsime mushure mekunetsana. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati asi vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi sezvo vanga vari pamugwagwa vachibva kwamutare vakati tigozovabata pashure. Tabata kanzura vekuchitungwiza vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vamusa Makweza kuti tinzwe zvizhinji.
Vari zvinozi vozinabura mumugotanga iri yadiziwa imobhuesiali asi nishanyavo wazarise kuti bodha yakudiwa mumvura yanga yaora vanga abuda pajina ongopa
pachiri nepfungwa here dzekuti ndezvematongerwo enyika
pakatotaurika mashoko okuti kana uyane nharo dzisai wetriplec nokuti ndezvekudanana tangotaura kuti ndezvemapurisa acho haina kuvhara nyaya haina kuisa nyaya kutivanokuraya vanhu.
Pane here zvati zvavepo seurongwa kubva kubato renyu reCCC? Vange vari kanzura vekuchitungwiza vamusa makweza vebato reTriple C parunare kwakare kuchitungwiza neStudio 7. Vedzishondo gumi pavanhu makumi matatu nevana vakasungwa nezuro muHarare vachida kunamatira matambudziko akatarisana nenyika vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita zvisina maturo uye vapiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Ngatinzwei zvizere kubva kumutori wedu wenhau Frank Chikore uyo anga ari kumatare.
Vasungwa gumi ava vanove madzimai mana nevarume vatanhatu vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo kana kuti disorderly conduct pavakaungana vachida kunamatira nyika pachirongwa chaitungamirirwa nesangano reZimbabwe Divine Destiny chiri kudaidzwa kuti The Zimbabwe We Want Campaign. Muchuchisi wenyaya iyi vaMoses Mapanga havana kupikisa chikumbiro chasvitswa kudare nerimwe remagweta evasungwa ava vakosa Mncube chekuti vasungwa ava vatongo vachibva kudzimba dzavo. VaMapanga vati hurumende haina zvikonzero zvinogutsa zvekuti vasungwa ava vatongo vachibva kuJerry. Nokudaro mutongi wedare amai Yokaidzuda vati vasungwa ava vabhadhare zviuru zvishanu zvemadhora ari mumari yemunyika yemaRTGS pamunhu wega wega semari yechibatiso vagare pakero dzavakanyoresa kumapurisa vasavhiringidzana nevafakazi uye kuti vagodzoka kudare musi wa24 mwedzi uno. Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava uye vashanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Mukati medare tapinda nevemadzikereke vafundisi nemacongregants 10 vakasungwa nezuro vari kuchajwa nedisorderly conduct mushure mekunge vaungana kuti vanamatire nyika yeZimbabwe. Saka mukati medare tapinda state haina kuoposa kuti vasunungurwe on bail. Saka vapiwa iwo bail re5000 pamunhu vari 10.
Vasaurombe vati vamwe vanhu makumi maviri nevana vakasungwa pamwe chete negumi vamiswa mudare nhasi ava vabhadhariswa mari dzemafaindi nemapurisa asi gumi ava varamba vachiti havana mhosva yavakapara.
Vakasungwa hongwa ri 34 kuti vauye vari 10. Vamwe vavo 24 vadecida ivo vari kupolice station kuti vari kuda kubhadhara fine kana kuti vari kuda kubhadhara yatingati admission of guilt kuti vabudire vari kupolice station. Saka ivavo 24 vabhadhara mafine asi ava 10 vati isu mhosva hatisi kuibvuma nekuti hatisi kuona paine mhosva kuti tungane tichinamatira nyika yedu yeZimbabwe. Saka vati zvirina nekuti tunzwe kudare ndosaka vauya kudare mukati mesuva ranhasi.
Vanhu ava vakasungwa mushure mekuungana kwavakazoita pamahofisi esangano reZimbabwe Divine Destiny zvichitevera kurambidzwa kwavakanga vaitwa nemapurisa kuungana pacheche Dutch Reformed Church in Zimbabwe iri pakati peguta reHarare vachida kunamatira matambudziko akatarisana nenyika. Masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemapato anopikisa vakashora kusungwa kwevedzisvondo ava vachiti hurumende inofanira kukoshesa kodzero dzevedzisvondo dzekunamata zvitendero zvavo vakasununguka. Vakatiwo kusungwa kwevanhu ava kunoratidza kuti munyika hamuna utongi hwejekerere uye zvinoratidzawo kuti nzira yekuenda kusarudzo dzegore rinouya izere neminzwa. Asi bato reZANU PF rakati kuparurwa kwaida kuitwa urongwa hwethe Zimbabwe We Want Campaign uhu kwakanga kusinei nekunamata asi vedzisvondo ava vakange vopindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nengo dzebato rezanu PF nasi dzacherechedza zuva National Cell Day rinove zuva rakasendekwa parutivi kuti nengo dziende kumapazi epasipasi kana kuti kumasero kunoona kana mazita adzo ari mumagwaro ebato iri. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Nengo izi izo dzinosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vanga vari kusero kwavo kukwekwe dzapinda misangano munzvimbo dzadzinobva. Nengo yepolitibhiro uye vari gurukota rezvemitemo vaZiyambe Ziyambe vapinda musangano kusero yavo yemabvumadzama kuzowa kwazvimba. VaZiyambe Ziyambe avo vanga vari mukati mevanhu ndokuzopiwa mukana wekutaura vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzinyorese kuvhota nehowandu kuti vakunde musarudzo dzegore rinouya.
Kuti tiri kuda kukurudzira vanhu vakawanda kuti varejiste kunovhota. Patinoita slogan ndanzwa chairman vachitaura kuti 2023 tobva tati 5 million votes. 5 million votes dzinoburitswa nevanhu vakarejestwa. Hadziburitswe nemunhu asina kuregista. Kana usina kuregista, pana imbori president kuKenya kuvainzi Mike Back vaitaura zvikanzi kana usina kuregista, you are useless, wakangofanana nemunhu akafa.
VaZiyambe Ziyambe avo vazvionera pamunhu sefodya dambudziko riri kusangana nevanhu pakutora magwaro ekuzvarwa. Vanoti vari kuita dambudziko rekunyoresa kuvhota kwevanhu sezvo vari kufamba mitinhu yakareba kunonyoresa kuvhota kwamurombedzi uye vanhu vakawanda havana zvinodikanwa zvose.
The only the major problem that is there is vanhu vedu to be transported kuenda kunoregistra kwamurombedzi, so the mobile registration have not been able to cover all the people. Secondly, we have a significant number of people who have challenges in obtaining my birth certificate for one of my IDs.
Sachigaro wesero yemabvumadzama vamainzi musapurwa vabvuma kuti vaZiyambe inhengo yesero yavo. Vamusapurwa vanoti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki havana magwaro ekuzvarwa nezvitupa kuti vanyorese kuvhota.
Tinawo kuti vamwe vafana vazhinji vanemukana kunoisa but vane maproblems ekuti vabereki vavakafa but havana access yekunoregista. Saka chichimo chatinochati kuchemana chekuti daita gona kuona mukana iwoyo kuti vana ivo vagona kunoregista because kufirwa nemubereki aisi mhosva but mwana haazive dambudziko rakaita nemubereki ashaike but akakwanisa kuita muupenyu kuti adzidza awane kuenda kune imwe level. Saka tiri kuchema chichimo chekuti tichibatsirewo ipapo.
Panyaya yekuenda kumapazi epasi kwaitwa nenhengo dzezanu PF mutevedzeri wemutauriri weCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaOstalo Siziva vanoti zanu iri kutevedzera zvakaitwa kubato ravo sezvo ivo vakatotanga kare kuenda kumabranch kwavo sezvo musangano uchiumbwa kubva pasi.
Isu seCCC takataura kare kuti pakufamba kwatiita mumovement idzva tinobumba musangano kubva pasi pabranch papolling station. Ndosaka vezanu vaona kuti ngatiendei kumasero nekuti tinenge tivatungamidza in terms of nyaya yemabest practices panyaya dzematongero enyika, in terms of my best strategic intervention panyaya dzematongero enyika, in terms of the strategy yekuorganiza nekumobilize vanhu. Saka vanenge vachiteera kuti tiri kuda kuita sei kuti vanzwisise because ndo nyaya dzinodiwa. Ngavaende kumabranch vanzwisise kuti politics iri muvanhu, politics ndezekuti tichinje upenyu hwevanhu. Asi isu tee tiri kumberi munoziziva.
Mapato akawanda zvematongerwo enyika ari mubishi kuvandudza mapazi emapato avo pamwe nekutsvaka rusigiro kunhengo itsva. Bato rezanu PF rine urongwa hwekunge rave nevatsigiri mamiriyoni mashanu sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Ukuwo CCC iri kuti iri kuda kusvitsa nhengo mamiriyoni matanhatu. Apo vamunangagwa vanga vari kukwekwe vatevedzeri vavo mubato vaConstantino Chiwenga navaCampbell Mohadi pamwe nemunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF vaObert Mpofu vanga vachitarisirwawo kunge vari kumatunhu avanobvawo. vachiwenga vanga vachitarisirwa kunge vanga vari kuwedza vamohaji kubeige bridge kuchitiwo vamupofu kumatebereland north. Ndakamirira studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAustralia ichabhadhara kambani yekufrance inovaka ngarava yeNaval Group mamiriyoni mazana mashanu nemakumi mashanu nemasere kana kuti $558 million semuripo mushure medanho rayo rekubuda muchibvumirano chekuvaka ngarava inofamba iri pasi penyanza kana kuti submarine. Chibvumirano ichi chakadimurwa mushure mekunge Australia yanyorerana mumubatanidzwa wekuchengetedzwa kwenyika neUnited States neBritain, icho chakapa Canberra kusimudzirwa kukuru mune zvekudzivirirwa. Iye zvino tochienda kuchirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, uko tine huri kurona muzvare Patience Rusare, vanove nyanzvi mune zvekutepfenyurwa kwenhau uye vari pachikoro chezverunyararo cheRotary Peace Center and Institute for Economics kuMakerere University kuUganda. Muzvare Rusare vange vari muno muAmerica semumwe wevatauri vakakokwa kuzotaura pagungano reRotary International Conference kuHouston mudunhu reTexas. Ngatinzwei kuti ndiani anonzi Patience Rusare. Mbiri yake ndeyeyi.
Kwakune gungano yange iri kuno kuTexas yeRotary International, yakaona vanhu vanokwana kana 11,000 vachiungana kuno. Vakandishedza kuti ndiyekuzotaura neurongwa hwanhanchiita muZimbabwe hwokudzidzisa majournalist vatori venhau kuti tingavake sei nyika yedu yeZimbabwe, tingavake sei vatori venhau kuti vakwanise kutaura zvinoita kuti nyika ive nerunyararo.
Mataura nyaya inonakidza chose ipapo kuti munodzidzisa vamwe vatori venhau matorere nhau erunyararo akanaka. Munofanirwa kunge madzidza zvipi nezvipi kuti imi mugokwanisawo kudzidzisa vamwe vatori venhau mafambisirwo ebasa?
Inini ndakakwanisa kuti ndiite chidzidzo chokutora nhau, ndikaita zvakare yavanoti master's degree, chidzidzo chamusoro zvakare cherunyararo nekukwanisa kuyananisa vanhu. Ndikapamidzira zvakare pamusoro kuMakerere University kuUganda chimwe chidzidzo zvakare chekuti ndikwanise kuzodzidzisa vamwe vatori venhau kuti vanokwanisa sei kushandisa unyanzvi hwavo nemashoko avo kuti vavake nyika dzemuAfrica nekuunza runyararo. Saka pazvidzidzo izvi tichidzidziswa kuti tinotaura sei sevatori venhau, tinonyora sei sevatori venhau. Nyaya dzatinotaura dziite kuti vanhu vasimukere, vade kurwa, vapesane. Nyamashoko atinotepfenura ayaya haite kuti vanhu vavengane here, hatisi kudedzera mazita akashata here zvoita kuti vanhu vazokwanisa kuvengana vasingagarisani munharaunda dzatinogara.
Mharidzo yamakapa kuHouston uko ndakaonawo muchitaura ndandakakutarisai, vanhu vari kunowo kuAmerica vamaitaura navo vakaitambira sei?
Vakaitambira zvakanaka zvikuru nokuti vari kusangana nedambudziko rakafananawo neredu. Redu ringave rakatisiya neivo ravo remuno. Vari kusangana nokuti vanhu vari kuurayana muno munzvimbo yeAmerica kupfurikidza nepfuti. Futi dziri kushandiswa kuuraya vana vezvikoro. Fanika kuno kuTexas kwakutori nyaya patakasvika ndoyange ichitsviriridza mazuva apfuuraya.
Ndotarisawo kuti kuZimbabwe kumusha kwamakabva uko muchiuya kuno kuAmerica, zvekutepfenyurwa kwenhau nemitemo yenyika zviri kufambira nawo zvakadii?
KuZimbabwe pane dambudziko rekuti vatori venhau mashandiro avo ari kukanganiswa dzimwe dzenguva nemitemo yenyika, nokuti ini iri kuvadzipa pamwe pacho kuti vataure zvimwe zvinhu avakwanise, nokuti makambani avari kushandira akatarisira kuti vanga vachitefenyura nhau nenzira yakadai. Saka zviri kuti netsei kuti vakwanise kubuda vaite yanachitaura iyoyo urongwa uhwo kuti vatori venao vave vanovaka vachiunza kuyananisa vanhu nokuvaka kuunza runyararo.
Ndopedzisirawo nekuti vanzvadzi kune mwanasikana ari kukurawo ari kuchikoro ari kushuvira kuitawo zvidzidzo zvekutepfenyura nhau anokutarisai achiti kana ndakura ndinoda kuzoita sasisi Patience. Mashoko amungamupewo ekurudziro ndeyekuti kudii?
Mashoko andingamupe ndeyekuti ngaashinge mwanasikana kana nemwanakomana, nokuti panenge vachiona paya vatauri venhau vachibuda vachiita zvakadai nezvakadai, pane zvakawanda zvavanosangana nazvo. Asi chakakosha ndechekuti asaore mwoyo, ngaaramba achishinga, ngaaramba akabatsirira kushandisa kutora nhau nekutepfenura kuti avake nyika yedu yeZimbabwe. Tese tiripo pakuvaka nyika yedu yeZimbabwe, tese tiripo pakuunza runyararo munyika yedu yeZimbabwe.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namuzvare Patience Rusare, vanhu venyanzvi mune zvekutepfenyurwa kwenhau vari pachikoro chepamusorosoro cheRotary Peace Center and Institute for Economics chiri kuMakerere kuUganda. Iye zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri weStudio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana kwanazvo muupenyu hwedu, Our Lives. Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokutambirai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekukosha kwezunde ramambo munguva ino apo nyika iri kunzi yakatarisana nenzara. Muhurukuro yedu tabata mambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin kudunhu reMashonaland Central. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu mambo Nembire.
Kazwai muri eZimbabwe kumatima nenyika yedu yakaishonaka kudai, tinogamuchirai pachirongwa makadii zvenyu nerunyararo. Chokutanga chandoda kuti ndizivise mhuri yeZimbabwe ndechekuti mambo namambo nedunhu rake raari ane munda wezunde waanoshanda ari. Ini ndotoo nemunda wangu uri pakurima inhaka mudunhu remutungagore, munda wakaishonakisa chaizvo. Nyaya yezunde yakangogara iripo pasina chigare kare nakare. Inyaya yekupedza nzara, inyaya yekurera nherera, inyaya inobatsira nokuyamura vanoshupika. Nyaya yezunde inopa kuti tisimudzire tsika dzedu ndokuti mukomberanwa chumba chitsvuku. Yogara nepako, yogara nepako, ichishanda basa pamwe chete. Takuenderera mberi zvakare tichitiwo kwaane zunde rasabhuku, kwaane zunde rakansera, kwaane zunde rameya nezunde ramambo. Asi rinombira chaizvo izunde ramambo. Vanhu vanouya musi wechisi vachirima muka, tozoti tinobva muminda kwapera mambo ozotanga kugozera misha iye nenzara nherera. Chirikadzi kudunhu kwangu, nyaya yezunde ndiri kuisimbisa zvikuru nekuti inopedza nzara mudunhu nemumatunhu ane mamwe madzimambowo. Ndisingazivi mabatiro avanaito kumatunhu mavo.
Asi tichitarisa dunhu renyu Changamire, urongwa here hwekuti hunokwanisa kuti nzara yakabata munokwanisa kunge muchizopa chikafu kune vana venyu vese vemudunhu renyu?
Munyungu vajoga vademiri mambo haana waanosarudza. Tingangonenerwa mhosva apo nepapo, asi chokwadi ndechekuti vana vembo havasvinure kamwe chete. Mumwe nomumwe anosvinurawo nepapo, otanga kutaurawo zvaanotaura. Asi chokwadi ndechekuti nzara dumbu harinei kuti uyo ndinhengi, uyo ndinhengi. Isu tinongogovera vanhu vese vane matambudziko enzara, dziri chembere, dziri nherera, vafirwa. Uyezve ndinoenderera mberi ndichiti kwangu uku, kana kwaita ndufu kana rufu, dura redu richikamira zvakanaka, ndinoendesa saga rakatogaiwa parufu ipapo kunobatsira hama dzinenge dzafirwa idzi.
Totarisawo kuti rimwe gore kunogona kuita gohwo rakanaka. Chibage kana zvirimwa zvinobva muzunde ramambo zvinogona kuendeswa here kuGMB?
Izvozvo kashoma kuti tiite zvakadaro. Asi kana chinzi izvo gohwo raita zvakanaka, mumazvikoro matunhu edu maanaya anonzi maECD makreshi imomo maane vanhu vanobikira vana ringave bota kana kuti ringave sadza chinoendesa zvakare chibage ikoko asi kana dunhu rakanyatsomira zvakanaka handione chingatadzise kuti sezvandomboitawo ini handione chingatadzise kuti tinounganidza watinenge taungana taona kuti vanhu havana nzara tosusukidza nyaya yebudiriro kuti pachipatara pakati pangangoda zvakati netubahwo twataona uku regai titengese kuGMB mari yacho toendesa kuchipatara tonogadzirisa nyaya dzinenge dziripo dzingave nyaya dzemvura kana kuti zvishomowo zvinenge zviripo kubatsiridza nokupamidzira nokuti chatinenge tisingade kuti chiite ndechekuti nyaya yezunde rirege kuonekwa sekunge taakuriparadza asi inyaya yeurongwa hwetsika dzinosumudzira magariro nemararamiro evanhu zunde inyaya yakanaka chaizvo.
Manga makateerera kuna mambo Nembire vaClemens Nembire vekudunhu reMount Darwin kumashonaland central muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu naMambo Nembire pamusoro pekukosha kwezunde ramambo. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Totenda kuna Jonga Kandemiri nechirongwa chesvondo rega rega, tichanzwa zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo chikwata cheZimbabwe chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGems chasvika kuMalawi kumakundano eEcosana asi chisina captain wacho Felistus Kwangwa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chasvika muBlantyre chisina captain wacho Felistus Kwangwa uyo atadza kuenda kumakundano aya sezvo ari kugadzirisa chibvumirano chake chebasa nechikwata cheSurrey Storm icho chinotamba muEnglish Super League. Asi murairidzi wavo Ropafadzo Mutsauki apa utungamiri hwevatambi kuna Clarice Kwaramba makundano ayo vari kusangana neNamibia neMalawi. Makundano aya ari kutarisirwa kubuditsa mutambo webhora remaoko wenetball wemhando yepamusorosoro sezvo Malawi iri pachinzvimbo chechinomwe pasi rese. Zimbabwe iri pachinhano chegumi nenhatu, Namibia isiriyo kure kure pachinzvimbo chemakumi maviri nembiri. Mutsauki aumba chikwata chinosanganisira vamwe vatambi vakaenda ku-2019 World Cup kuEngland vakaita saEselan Lovu, Kwaramba naPaida Chinoza nevatsva vanosanganisira Nicole Mzanenhamo, Chiposoko, Progress Moyo, Shalin Makusha na Tafadzwa Matura. Mutsauki anoti pese panoitika shanduko panobuda zvitsva zvekuti ari kutarisira moto chaiwo kubva kuchikwata chake.
Pane tikachenji yega yega, pane zvinoafektika, pane zvinodi zvinoimprova. Saka ndinotarisira kuti pachaita machanges ende pachaita kusheka kwetimu. Zvinogona kuita kuti timu ive nemaresults kana kuti timu idi ishaye maresults. Asi hatitarisiri kushaya maresults nekuti timu yagara yakabatana.
Anoti ari kufara nemabataniro akaita maGems zvekuti ari kutarisira kuti vanobuda zvakanaka makwikwi aya.
Zviripo ndozvokuti timu vazhinji vacho vagara vari mutimu. Tanga tinavo patimu yeWorld Cup. Saka tinotarisirewo kuti zvinogona kunoita zviri nani. Chakakosha icombination. Kana timu ikava nemakombination anopfuura maviri matatu, zvinokurumidza kuti timu ibatane.
Kunze kwemukombe nemari inotambidzwa anokunda, Zimbabwe iri kushandisa makundano aya zvekare kugadzirira makwikwi ema-2023 World Cup Qualifiers ayo achaitirwa muSouth Africa musi wa20 kusvika 25 Nyamavhuvhu. Zimbabwe iri kuvhura makundano eKosana Tri Nations aya nemutambo neMalawi mangwana.
Naiyo inyaya yaMichael Kariati. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.